manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 7 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekucheredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rezanu PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi.
Chita nyaya yokutarisa province neprovince tichiona vanga vanzi vafaniri kumira nevaya vainzi havafaniri kumira pazvinano zvatatinazvo taiva neveprovince vakasangana vachiita marecommendations avo nemacomments avo.
Vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mekurambidzwa vanosanganisira Amai Chidoma Diwa, Vareima Chingura, Amai Patricia Kashande kumanikaland, vaJavulani Mpetu kumasvingo, vaTerence Mukupe navaBright Matonga kumashonaland east. Vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi.
Vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa. Vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi.
Vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu, the main board, the youth, the women, nema war veterans.
Pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zvecentral committee. Vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee. Vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zanu PF ikave neutungamiriri hutsva wecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika.
Saka zvekuti isusu tiri kufungiwo tiripo ipapo pakuti upenyu hwedu huite nani hatibofungu, tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo, zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi.
izi.
Tinenge chinzi tuda kugati vanhu vagare zvakanaka, tuda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwo vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbro vachishandurwa gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, vanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho zvekuita, nekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvikatifambei takadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatingazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi semamiriro azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara nekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsvangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kuboo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Congress yedu ine team yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo, Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe vemhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu, vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyu reStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera Ishe Chovhani vaFelix Mundau ichida kunzwa divi ravo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vakadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi ichi chimutatsengere, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tawafumura sei? Zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei? Because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana naDanford, asi iye zvino izvi taakunzidhaa nemhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo inei, takanzi tidzokere kuno. Tashamadzwa nekusika hanzvisa ndezvekuti hatizivi kuti ingaita serei, nekuti isu hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yatatinaenda yaDanford haida kutitorera kwatatinofunzira mombe dzedu, kana kuti tine tisoriyei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengere vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Hazvisi chokwadi chavari kutaura izvo, hapana nechokwadi chavari kutaura izvo, nokutaura nyazvokudare ndirikudaro.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raMasiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi neZuru akasunga maSabhuku Masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDan Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti ivha pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
Madzibaba
tango chaditorwa kuti vatikaendwa kuya isaka tatorwa tikaendwa kuya ikoko vakasvika vakati bvunzurudza kuvachiperefeda hanzi nini ndimurunzi makapisa tora riya remusend remondo saka isusu takarambirana navo nokuti zivi nekuda kwokuti tikurwira nyaya yeminda yedu iri kutorwa nauyo yakawisa tora.
Izvi zvatsinirwa nasabhuku chitsanga vaAbraham Hasali avo vati ivo
toda kukubvunza kuti bundu rakatsva sei rakatsva radhenderi rakatsva pachibwedziyo ndikati mazvinoita here kuti wobvunza ini saka takasora mupero wose tichivamadzitsvaka vamwe vanhu vanga vakanyorwa ipapo vaikwana kusvika ku14 vanhu.
Mutauriri wemapurisa masvingo inspekita kuda kwashe Dhewa vati havasati vanzwa nyaya iyi sezvo vasina kuswera muhofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashandi munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda paindanet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent work tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fair wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatoita labour justice. Uyewo zvakare tasanza sairi kuitawo mugungano rakazomboita iro raitirwa kumashangano ndiitipozi vanhu achiita nhaurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti maitizeza injoe.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu. Tikatarisa munhu anonzi murayiridzi Zimbabwe unhu asina kwanise kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepovert bottom line saka muhoro wakadaro hausifei. Tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidie zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Valbert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tabatawo guru kuotaro zvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi asi vacharicherechedza pavacharparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo asi tenda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa tiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tii nacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubracket iwe ivashandi vanofanira kunge vachishanda zviri decent. Zvii zvamuri kuita sehurumende kuchengetedza vashandi venyu?
Zvinofanira kuti zvizikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiimbirana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yati kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rakaitawo musangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saseneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi rairori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana siyana nechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge mine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza mafambiro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023. Yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota?
Mumashoko aya, ini saminister weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 rego rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana siyana. Takavhura atinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se 3KTV yatinoti ndioma commercial televisions, pazbc takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani moyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaitwa nebazi kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa nemutemo wekufambiswa kwemashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi rapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kwemashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti, unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti tionoti rasvika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti ripedzise basa, tipedzise basa iri chinge chipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinochiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chanandirimo inini chekupedzisira kukadoma. Chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation, Zimbabwe Media Commission inenge kamira nediviro. industry yevakapena une vanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzi cho Zimbabwe Media Council chakamira pazasi chiri cho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa bazi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhaure Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa radzivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidzadare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishano gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose vakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Pa dhibhisa kudhibha kuri kudhibhisa chirwere chiriko hachichero kudhibhisa chirwere chatoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri surinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nyange mukaso ichi buda maruti akati buda maruti 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 rimwe zireji 4-5 aday vanhu vaisangana mombe
vasvosva vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Chiro chakana kuti nguva yatatasana naye kurima vanhtorima ne
izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhuru mbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi chikuda masiriri mvere dzakamira isiri active utinyatsoona ukaona yekungofamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatofa.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi madhongi taasingazive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi ende dhongi rakutodzura kudarika mombe 250 mombe kutengwa kana ne120 dzimwe kutengwa nema7 mombe chaizvi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzife asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netikigrisa nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netikigrisa pane chimwe chitoko chiya chinoenda pasi pemuso chinogona kuwanda pasi pemuso saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko zvino tiri kudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabva chikwekwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tikigrisi menjivanguva kuzora on weekly basis saka kudhibha mukanzikuyai after every 2 weeks.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaAncius Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 inakukwanisa kunzwa ku European Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano re Food and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kuMasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
Diwe jikanda mina wasanu. Dino kutambira imauya. Uyu ndiwo mutumbo wamunowera.
Gramatunhu munyori wenhetembo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutiure. Gramatunhu mutaure naudzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember ndakatanga rini nekuti vandiri mudiki ndaitwa ndaona kukoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vayakati vanenge vauya nemabhendi ekuchikoro kupuraimari vakayabva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaarti yakanyanya because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda laini nakidzwa. Mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally, I started 2010. Kwa naka kutanga kutifu makukoro. Kutifu makukoro, nda kusanduwa nini kukoro, kuma workshop. Nda kuti MPO wakaita chirali chakam, but nyandiri ya imuri, murove. Saka responsi ya wadu ya kazi mpikusha. Ndirambe ndiri mo, ndirambe mpikuta mo, you know. But then kuchiri wa maoko, kwa kwa kato kosha, wa hivyo wa hivyo wa motivate. From 2010, kika nasi, taka enda, taka enda.
Kaona mchiparo rao buku, ijara makaburita, kumberi, taka miriba, rinombo di, nderei, rita nangure zishoma.
Kuma muna chizo arwa, life neto mupa ma goals, anufanra kwa achivo. Nengo watu wane zikwere. Kumberi taka miriba, hii buku rinopatari siro. Nikutu kunewese ano shandira vaka nanda. Jino itika, it's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidiki zvitike. Ndirisa kamirwa ibhuku rinopa hope uye rinopa simbiso uye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofara kwafoka.
Saka vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu but strictly for business. Ndichava pa namba. But vanodawo kungoindarakta na Mambo Gramatunhu ikonawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese is Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mungo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi tichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese. Munobata panhamba dzangu dzinoti 0779509900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu emaweddings, maanniversaries, magraduations, macorporate events, mapinpoints tinokuitirai kuti mabirthday dedications, maartists anodawo kurove ghostwriting noita kuti izvozvo izvi. Noita macampaigns kurikwaetu. Saka tibatei vanoda kuti tishande tose.
Mwana wangu wedangwe
tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. manheru ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau wezano PF wakaitwa neZuro Manheru, uyewo kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gift Juve. Thank you.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 2022 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kunengi aseguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi ole World Day for Decent Work. Kuwo ze Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathimtambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwasisa nzima intatheli izindaba eziguqela uHope Chizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatheli izindaba zibe lakho ukusebenza kuhle zingathukamezi zingamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Sinika thathi thuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy zibe yi-cabinet ukuthi imhlalo entatheli izindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisane ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise njengentatheli izindaba ukuthi siye lalokho abathi isilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi siye lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intatheli izindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho ikakhulu lokhu ukuthi intatheli izindaba ziyabotshwa azange likhulume ngakho khonokho.
Sikhulume ngakho kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi esiya ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azekele zenze umsebenzi wabo ukuqomotele lokuthi wathi ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprezi.
Lizakwazi njani ukuthi kukwenzeke khonokho like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up?
Ye, ayisilapho ukuthi sikhulumisane laye ngihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekhatomi bambizile lazi ngitrayina intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections lawa buyayo. So ngizakufaka kuye nhlanga ngomvulo unjayele inkonali ngizakutshela ukuthi kuthini. Uqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ngase bambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayiwe amapholisa kutshaya.
Ye, so nxa sikhangela sibili kulalo mthetho lo we-data protection lo ngazani intatheli izindaba eziningi ziyabotshwa soke la kukonoko kufigile engondo nye nukuti likulume ngako lijule sivili kuti kuhamga shupa
sikunda ngako hili nivonge kukonoko ya kukunoko ya kukunoko wakke njisa uti kona kona ya kumita nilago alanya sereze nilago kumbula kwenye uti kona kona osai kwa kila wabali kule minisi ya zine zika ICT zine ezina sizo minisi of information so uti uti kona utibulama ya makwendu na waka nila eminye intiyo omelele kumiza uwezele mtate zimbo ala sile zeruki
iye siya wana njalo kwe uti wana loo mtete skuruma ngawe tato protection yu loo pela wange na eskekleni se aipa libona anu loo mechuko yini pakatu wa mtetewe
akura mechuko si uchilo uchilo loko tila kamele uti awakane loo uti kona mtete loo aba ofisai ya ofisa netek loo kwa uti kona kona aipa le otayi lela uti pume baadisa
Umnumzana Njabulo Ncube ukhokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-R2zile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa ilanga le-decent work eZimbabwe kutsho ukuthi sisaselo mama omude somude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo sikhangela ama-living conditions sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima ngani lilizwe lisempini thina sile 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzwisa usizi.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni.
Ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sponsor labo abakhweza izinto labo lihlale phansi labantu abathengayo ukuthi bingahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Sesilama-research amaningi esayenza ayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions lawa wonke ziyakhepshana. Silama-research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke lawa they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika, kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation, ITUC, bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanyamazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ubulelani lophengula owakhethwa ngumdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthwakazi uzenike abantu asebekhulile abahlala eNtembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikalobhengula uthi kuqhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa, iyake yafika ivakatshele entendeni. Bakhala abantu abadala ukuthi hey, bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke, kudlula khonaphana umgubo, yathi yahamba yabavakatshela, yabapha ingubo. Bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo, kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoko ke abakucela kunye kuyini?
Ngempuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngithatha nkasa-ke inkosi ukuthi ziqoqele lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka bengabantu abethu, thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu, akalahlwa umuntu, umzali siyamnakekela azangene egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane, kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kithi.
Kuyini okunye obonazani kumele kwenziwe ukwenza ukuthi kuncedwe abantu abadala? Siyabona ukuthi abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mthonisasenza kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye inkosi ibile hlupha inkosi mphakathi, yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawakabakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu belima umumbu umnyaka yonke abangabavuni, sizokusenza ukuthi abantu balambe bangadloku okulomsoco. Lokho-ke idinga inkosi yezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona ukuze abantu emakhaya bayelima, futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokuhle.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo okuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mtonijo, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana. Into kuye ngiyaziyo, elobhengula kangiyaziyo, mpakazi umele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesintu ongasowe, kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esize salayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama endlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine, ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhathi.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls uKansela Somvelo Dlamini ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mom Veringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekhansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye ababukhansile naleyo Victoria Falls abangamalunga athi ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethweswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe kusuke kwathini. Kodwa silazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengata o-secretary for local government, secretary general, zingathi ezeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo, wathoniswa, kwabonakala ubufakazi balokho akweteswayo, Tina ekwazini lokumthetha wethu babumeya uSamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenzisebenzi wakhe. Nxa kule nsolo thile ezikhona, lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapholisa kumbe izakhi yonalezi kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esijalisa ukubona kubozanu-P_F namanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilapho nje esikwethesa usodolobho wethu, asilapho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo, ngoba kumele sikunanzelele njalo singako kupolitiki. Kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho, bathi nje kulwiswa abantu befuna khonokho ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni wePollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe eState House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecitshele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisithiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula, kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana, njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo, ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken, oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-morality police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana ezehijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa, njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran, kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxukwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende weMelika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende weMelika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo bengesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakweleMelika. Wezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani wecembu leMighty Warriors ukhuthaza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Intatheli zindaba yethu eStudio 7 uJoseph Njanji usibhalela udaba.
Wakamu nguti uza kubanzima uwa maki ambabe sifazane ya mela ilizwe le Zimbabwe wa nyundisa ni la manyama ze mshaeza vunyelo wakupateka kumundisa wanewe kukwa ngapansu kukundisa wanishanganisu ya Federation of International Football Association ni FIFA.
Talent abanalo, nitsini talent abanduwa mahova. Abanduwa mahova wa abanduwa zaba kulebela. Tuwa yipa ya nguti administrati mbaja abadu. Kwa mtu wa mingi kaza, inaweli ayeti inya rumba mizi inya. So in terms of developing for our Zimbabwe in football, oh mama, she's a really good player. Because I have such a prestigious band. Because it's all about my team.
Uqhubekele phambili kwamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqu akumelanga zigoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Uma ngingasivumeli abakhulu kakhulu bona bezifo ukuthi siyenze ama-select teams from pass, sibe-under 17, under 20, senior team, sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kubele select yama-under 17, under 20, under 23 designated. Sibe sitraina week in week out. Then so the start ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 imaswingo kumbe edlala under 17 yeharani. Yenze ukuthi sale thina sibe squad esiqinile. Kuyenze ukuthi nxa sekuthiwa sesiyibhanye yethu si-uplisting sesiyebhesi yokuqalisela.
Umqeqeshi okwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathila yovumelana lo moyo ukuba kungali ndwa ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze sinelise ukuthi sithi thina identify lapho esingabathi thina ngama future national team players, sibe kwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinye. So I think itask enkulu yukuthi ngalesi sikhathi singadlali ama games sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limise ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso ye-Zimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Kamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe avunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elema-Iti Warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfu kuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini. Njalo lakho iqembu le-Young-Warriors belisoze libe khona. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ulaptop namhla sikhangela ezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Kichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Woza Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ndike ucula umdumo wedisco. Asibe nixoxa lo msakazi olodumo uEzra Chisa Spanda.
Ukule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yeke la sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobengula, eLobengula. Thina emulini yethu sibathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamiza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Mhlofu abamiza bethu ubabe. Yeah.
esekhulile sefuna ukuthindezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula ngingujuse majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, ujuse ngamphiwa eGoli kulokunye nje okwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi juice because nganginathi juice but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngojuju. Majusana ibizo le ngingaliphiwa ngumadlela angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo wedisco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu ngikhula ngudenthanda Dalom Kids le Patricia Majalisa yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele ikhona ithanda kakhulu isplash lami ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engiyithanda ngiyi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-disco splash.
Jusi uyatholakala njalo senamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi bayakhuluma, elesibili sijayivisa abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook laku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music laku-phone yami 071-754-6915.
Junior uyakhula kwezomculo njalo uyaphambili esinika umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana ebzilayo uhlelo woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Sikhulekhulwane sihlobo ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje bese ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje Oliver Sista emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGift Dubeni sithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.